Mangwanani akanaka atereri. Chinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 3 nyamafuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reCitizens Coalition for Change rinoti rakaita misangano nezvimwe zvikwata zvekune dzimwe nyika zvakauya kuzoona sarudzo dzichiitwa. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu akazvimirira oga anoti haaoni Zimbabwe ichikwanisa kuita sarudzo dzakachena nemamiriro akaita zvunhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rakaita misangano nezvimwe zvikwata zvekunze kwenyika zviri munyika kuzoona Zimbabwe ichiita sarudzo. Zimbabwe yakakoka nyika dzakawanda pamwe nemasangano akasiyana-siyana kuti azoona sarudzo dzichitora nzvimbo mumasvondo matatu ari kuuya. Vakafano bata chigaro chemutevedzeri wemunyori munyaya dzezvesarudzo muTCCC amai Ellen Shiriedenga vanoti bato ravo rakaita misangano nezvimwe zvikwata zvizhinji kuti vazivisane mamiriro nemafambiro ari kuita nyaya dzokugadzirira sarudzo uye kuvaudza zvavari kunyunyuta nazvo.
Tambosangana navo particularly vekuEU mazuva apfuura awa semaobservers togara tavo pasi tichivaonesa nezvese zviri kuitika panyika tataurirana. In fact it's not just nyaya yeEU. About 2 weeks ago takatogara pasi nedelegation technical committee yekuAfrican Union nekomesa mwezi apfuura takagara pasi nesadak. Saka maboka ese awa matatu atasangana nawo so far and futi takaita meeting yapfuura nevamwe vangauya munyika.
Amai Shiriedenga, makataura nawo pamusoro pei chaizvo?
Maorganizations awa because vakaobserva sarudzo dzakapfuura 2018 tataura nawo kuti in terms of the state of preparedness senyika kuti tiri papi pakugadzirira sarudzo iyoyi. Kune zvakawanda zvatakakurukura nazvo. One, panyaya for example yemaelectoral reforms, kuti mukatarisa mitemo yedu yesarudzo haisi kufambirana neizvo zvakatarwa muconstitution. That's why tichine zvinhu zvakawanda zvinonetsa kumaelections edu because mitemo yedu is not aligned to the constitution. Totarisa ipapo kuti is the state yeZimbabwe hapana political will, vangu asingade kuti mitemo iyi ishandudzwe.
Pane zvavakataura here pamusoro pekurwiswa kuri kuitwa vanhu kana kuti violence? Makataura nawo here pamusoro pedambudziko iri?
Nyaya yeviolence ndeimwe nyaya yakatotaura nezvayo kuti vanhu kumamisha uko vari kuvhundutsirwa, vanhu havana protection ende nyaya inotirwadza sebato kuti even if tikareporta kumaresponsible authorities kumapurisa, nyaya dzacho hadzisi kunyatsofamba, hadzisi kunyatsogadziriswa. Totarisa futi maorganizations anenge ana National Peace and Reconciliation Commission NPRC hapana zvavari kuita panyaya dzepeace. Saka ndezvimwe nyaya dzationa kuti dzinofanirwa kugadziriswa.
Nyaya yeZimbabwe Electoral Commission yakambotaurwa nezvayo here? Uye imimi seCitizens Coalition for Change makavaudzei?
Takataura nawo in terms of my operations ekuzeti. munozvanzwa tsaridzo dza 2018 kune zvakawanda zvatakachema nezvazvo. For example, nyaya yekuti ma results haana kufambiswa zvakanaka, mamwe yetwa choices like kwa kumtare notes where mama total vote up president aipfuura up kala ekala ito total vote ma parliamentary candidates 18,000. Saka ipapo taitozvibvunza kuti ko zvakafambiswa sei. Clearly kune zvakaitika ipapo pavaisa data ravo kukuma ku Excel spreadsheet. Saka ndizvo zvataitotaura kuti in terms of results management, mitemo yacho inofanirwa kushandudza ende ZEC inofanirwa kuchinja maitiro awo. And in terms of also engagement, kune zvakawanda zvakatataura nezvazvo zvinofanirwa kugadziriswa.
Tochienda panyaya ichanzwikwa nhasi kuBulawayo. Amai Shiriedenga, makakurukuranawo here nezvenyaya iyi?
Even iyo inyaya yekuBulawayo yokuti vari kuda kustopa makandidates edu 12. Yeti mtemo ripachena kuti ZEC hapana zvayakakanganisa nokugamuchira manomination papers evanhu vedu. Saka ndizvo zvimwe zvakawanda zvatakataura nezvazvo. Ende nyaya yevoters roll ndeimwe nyaya yatakatoemphasiza nezvayo kuti voters roll, yes, tainyima mazuva apfuura apa, asi patakazvopohwa voters roll iyoyi, it has not in an analyze performance sezvakatarwa paelectoral act yedu. Ende futi izvo patatarepa tukutarisa voters roll tirikuona kuti kune zvakawanda zvakakanganisika zvokuti sebato tirikuona kuti gwaro ire voters roll harina kumira zvakanaka zvokuti kana zvinhu zvacho zvikasagadziriswa mazuva mashomana apfuurawo, vanhu vakawanda vachakoniwa kuvhota nokuti vanenge vashaya mazita avo kumapolling station avo.
Avo vanga vari vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemunyori munyaya dzezvesarudzo muTCCC, amai Ellen Shiriedenga, vari parunhare kuBulawayo nestudio 7. Vakafanobata chigaro chemutauriri wezanupf vafarai Marapira vakaudza studio 7 kuti mitemo mizhinji iri kutaurwa yakachinjwa sezvayatarisirwa uye hapana tarisiro yemhirizhonga. Zvichakadaro, masangano anoshanda akazvimirira anoti kusavandudzwa kwemitemo yesarudzo, kusajeka pamafambisirwo esarudzo pamwe nemitongo iri kupiwa nematare yokurambidza vamwe vanopikisa kupinda musarudzo zvinogona kuti veruzhinji vasatambire zvinobuda musarudzo dzegore rino, izvo zvinogona kuzokonzera mhirizhonga munyika zvakare. Godwin Mangulya anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masarauren vaudza Studio 7 kuti vanotyira kuti zvakaitika muna 2018 apo mauto akauraya vanhu vatanhatu zvinogona kuitika zvakare nekuti hapana chashanduka pamaitirwo esarudzo.
Tinotya zvakanyanya kuti kana mauto edu akaramba asina kubviswa mupolitics dzeZimbabwe kana pakaita kusawirirana pamaelections ari kuuya, tinotyira kuti upenyu hwevanhu ungarambe huchirasi.
Zvimwe zvakadomwa necommission iyi yaitungamirwa nevaimbo vemutungamiri wenyika South Africa vakalema Moshante ndezvekuti hurumende iise hwaro hwekuti nyika iite sarudzo dzakajeka, kuremekedza kodzero dzevanhu, kuranga mauto akauraya vanhu pamwe nekuona kuti mauto haapindire munyaya dzematongerwo enyika. Mukuru wesangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vati kusazadzikiswa kwezvakakurudzirwa zvinogona kukonzera bongozozo.
Nyaya yekuti mapurisa mauto ngaabude munyaya dzematongerwo enyika, vagare kumabaraki, ndo nyaya yatinonyanya emphasiza society.
Izvi zvatsinirwa naBishop Anselmo Magaya vekereke yeZimbabwe Divine Destiny.
Zvinhu izvi zvakaitika 5 years ago, kuurayiwa kwevanhu kanga vari mumastreets zvisati zvagadziriswa, nekuti likelihood yokudzokororwa kwezvakamboitika zvisina kugadziriswa, likelihood yekudzokororwa kwezvinhu izvozvo izere.
Amai mumwe akaurayiwa musi wa1 Nyamavhuvhu vaGavin Dean Charles Damien, uyo ati kusakumbira ruregerero kana kusaripwa kwavakaitwa nehurumende kunoratidza kuti kushaya hanya kwehurumende kuti munyika muve nekugadzikana. Asi munyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vanoti hurumende yakatotanga kuripa mhuri dzine hama dzakafa pamwe nekutevedza zvimwe zviga zvakatarwa nemushande commission. Asi vakafanira kubata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vati havazive kuti ndiani akaripwa nehurumende. Vamahiya vati hurumende inofanira kuita nhaurirano nemapato anopikisa masangano anoshanda akazvimirira nevedzisvondo kuti nyika iite sarudzo dzakachena, vachiti kuda kumiswa kwenhengo Z3C gumi nembiri kuBulawayo uye vaive gurukota vaSevia Kasukwere kunosvibisa sarudzo. Mutauri weTC Muzvare Fadzai Mahere vati bato ravo riri kutora matanho ese avanokwanisa kuti vatsigiri vavo vasarudze vanhu vavanoda. Vakafanira kubata chinzvimbo chemushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato reZANUPF vaFarai Marapira vati pakavandudzwa mitemo yakawanda kubva zvakaitika sarudzo dza2018 uye havatarisiri kuti pachaitika mhirizhonga.
Vamunanga kwavataura ivo kuti gore rino ngatitei runyararo, ngativhotei tine runyararo tiri nerudo, tichiziva kuti kusaufunga zvimwe chete kuti kuvengana. Iri ndoshoko ratinongotaurira ivo vanopikisa nemhuri yese yeZimbabwe.
Chakadai, Zimbabwe Electoral Commission ZEC yaburitsa nzvimbo zviuru gumi nezviviri nemazana matatu nemakumi manomwe dzichavhoterwa pasarudzo dzemusi wa23 mwedzi uno. Muchiziviso chayo ZEC yati nzvimbo idzi dzichavhurwa na7 mangwanani kusvika na7 manheru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chirongwa cheMandela Washington Fellowship for Young Africa Leaders kana kuti YALI 2023 icho chinotungamirwa nebazi reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika change chichitwa muno muAmerica kwemasvondo matatu apfuura chakasvika kumagumo nezuro. Mutori wedu wenhau Evans Zininga anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki vekuZimbabwe vange vari pakati pevamwe kubva kunyika dzemuAfrica mazana manomwe vari muWashington DC kwemazuva matatu apfuura pamuzinda weOmni Shoreham mukupetwa kwechirongwa chegore rino. Vachitaura pamusangano wekuvhara chirongwa ichi nezuro, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakati vaifara nekuti vanoona kukura kwaita chirongwa ichi kubva pachakatanga mugore ra2014 muutungamiri wavabara Obama.
Good afternoon, Mandela fellows. What an incredible pleasure to join you. Ndinofara
mukuru kusangana nemi nekuonana tiri pamwe chete izvo zvatakapedzera kuita makore mana apfuura nekuda kwedenda reCOVID-19. Ndinoda kutenda vese vakabatsira kuti chirongwa chegore rino chifambe zvakanaka. Ndozopedzisira nekukorokotedza imi mose makakwanisa kupinda muchirongwa che.
Congratulations. Congratulations on completing this program.
Nyanzvi yezvekurapa wechizvino-zvino kwema Computer Aided Drug Design and Discovery vari kuitawo zvidzidzo zvepamusoro zvePhD kuKwaZulu-Natal University Muzvare Charmaine aiziva Kahiya. Vanoti kuungana kwavo muDC nevamwe vechidiki kwava pamuono uchaenda kure.
Tiri kuno kusummit yeMandela Washington Fellowship kuWashington DC tasangana nevadiki vekudzimwe nyika dzakawanda vari ku ita mabasa akasiyana-siyana nemaarea akawanda ekubatsira kuti nyika dzavo neAfrica dzisumukire. Tadzidza kubva kuvakuru vemunyika muno yeAmerica uye kuti tishande tese nenyika yeAmerica nenyikawo dzakawanda muAfrica kusimudzira Africa uye kusimudzira nyika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi nekudyarwa kwemari Muzvare Fungai Nyaungwa vanoti vane zvekutakura kuenda kumusha zvakawanda.
Tichiri kuno kuAmerica for the last 6 weeks and I ndadzidza zvakawanda, ndadzidza nezve kuti ndikwanise kuunganidza mari, kukwanisa kutsvaga mainvestor, kukwanisa kuona kuti business ringaumburidzwa sei. Uye nezveku kungodzidza kutaura nevanhu, tabvudza maconnections akawanda nevanhu vari kunoku vanogona kuzotibatsira neruzivo Uyezvine mari yekuti tikwanise kuvaka nyika yedu.
Mumwewo wechidiki vari Beta vazorora ingomo vaudza Studio 7 kuti vave kunorwisana nenyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu zvakasimba neruzivo rwavave narwo kubva muchirongwa ichi.
Saka ndiri kuti seZimbabwe tinoda kuti patinodzokera kumusha toonatso kunoona kuti tingazvifambisa sei, nekuti dambudziko remhosva yatingati human trafficking inhau yekuti chinhu chinonetsa even hurumende zhinji, chero muno muAmerica vari kunetseka nedambudziko rehuman trafficking.
Mumwewo anoshanda pasi pegurukota republic diplomacy and public affairs, amai Elizabeth M. Allen, vatiwo vane mufaro mukuru nekuona basa guru riri kuitwa nevechidiki ava. Amai Allen vatiwo hurumende inovatuma kunyika dzakasiyana-siyana vachisangana nevari muchirongwa ichi vachiona shanduko dzavari kuunza munzvimbo dzavanogara. Chirongwa cheYali 2023 chakasvika kumagumo nezuro. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. NewZimbabwe.com rinoti nhasi chishanu nenguva dza12 o'clock masikati dare reSupreme Court richapa mutongo waro munyaya yenhengo 12 dzeCCC vakarambidzwa kukunyoresa kuti vakwikwidze musarudzo. MuZimLive.com mupurisa akanzwika paaudio achitukwa nemutevedzeri wegurukota rezvekushanyirwa kwenyika muzvare Barbara Rhodes, anonzi haasi kuuya kubasa uye haasi kuzikanwa kwaari, asi mapurisa anonzi anoita seasina hanya neutano hwainspector Chester Lester Matsa, sezvo vachiita sekufunga kuti inspector Matsa havachadi basa ravo. MuNewsday, Ishe James Mtasa vekumanikaland vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakombewa nematsotsi anovaudza zvemanyepo uku vachiba zvicherwa zvenyika. MuNewsday makare umwe wevatevedzeri vemutungamiri weTriple C muzvinafundo Welshman Ncube vanokumbira ruregerero kubva kuvatsigiri veTriple C pamusoro pekukakavadzana kwakaitika mukusarudzwa kwevachamirira Triple C musarudzo, vachiti vatsigiri veTriple C vanofanirwa kubatana kuti vadise ZANU-PF pautongi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Mukoma tanonoka, muri sei sei, zvii sei, mamuka sei nevamwe vese, tari sei pastudio apa. Nedzinoparadza kaidzidze kuti vaakutoba malaptopu vanhu gadzarema vakatoti vape malaptop Mr. ED. Maremerwa nenjuga ka dzinorema idzi, munofunga zvisirizvo, dzosai malaptopu tingoenda kumakwikwi tingonopedzerana ikokoko. Mambo oda kumbobvisa bvisa vanhu kuti aivave kubvira vai vakazononoka zvanetsa madzoka, mukaona kuti hairi zano tatadza regai tichitobari malaptopu. Aiwa handei kumaelection, handei kumaelection, musatye. Vatapadzwa mugadi vana mavhaza vanotaura kuti vakahwina yezvuma kunoba malaptop. Ndimi hakuna umwe anoba, hakuna umwe anoita izvozvo. Ndimi ungatouya pachita mukuudza kuti zvakafamba sei zvemalaptop. Makore esanga asingabiwi ozobiwa takuenda kusarudzo. Ati takakwana, vana veZimbabwe vese vane 5 cents vakaenda kuchikoro, tingatotyira imi muri kuita zvekuba malaptopu netimu renyu rinenge risina kunyatsodzidza dzidza muchiudza ana zvinhu zvisirizvo.
Vestudio 7 makati kwesika muri matimana zvitsirodzo yangu nevana vatiripusi. Vana tiripusi mishonga dzawandisa munyika, kana pazibwa kana tasvika pamba pake nokora ivhure vanhu ivavo vanove vachitika pamba pachina ipapo vana kuroyiwa vanhu ivavo. Tinasa kuti kuroya ndoubedza nyaya, moenda kung'anga unosotesa zvofa. Handiti vanenge vachizviita havasi vezanu, ndaya kung'anga unosotesa zvife, nokuti hatingatamburi nevanhu vasingafungiri vamwe vanhu. Atenda.
Amukaseiko mamukaseiko muri yeZimbabwe anokwasa indiwa bamoyo tatire guide tauri nawo zvikoro zvazviri kuvharwa nasi totanga kuno kutenda kumavadzisi vese nekushanda kwamakaita zvine simba kudzisa vana uye futi nevana vose tinoti muchengetwe naMwari muholiday yamuri kuenda iyo uye futi muzvibate zvakanaka musapinda muno zvinodhaka kana mabasa akaipa kana muri kumba verengai kwete kupinda mune zvakashata zvekuti vana vakawanda vanoshandisa zvinodhaka dzimwe nguva mukati maholidays iwawa vamwe vachindororwa vari vana zvichengetedzei tinokumbira zvikuru sei vafambisi vemuchovha yakasiyana siyana mufambe nevana zvakanaka kavanongo vachienda kwakasiyana siyana kuzoro ire holiday yaAugust tinokumbira kuona vana vose vasvike zvakanaka vadzoke zvavari vapenyu uye futi nemuwo vabereki mutarise vana nokuti vamwe vana vanongo vachigara kuzvikoro kavaigara zvino kana vachinge vauya sazvino vatarisei nokuvarairidza nokuvapawo mutemo nokuvadzi zisa
apo pasudio 7 ndulambo kuzivawo mbonibatsirewo vedwe kuti haukamu kuti munhu anenge ari pavoters roll anorambidzwa kukwidza sasevi yakasukuwere ina hangu ndidokumunzira urombo handisapoti ini ndikumukomana asi ndoti mukomana ngaapinde asi kuti uhwo udzvanyiriri uhwo hwavamuitiravo zvakafanana neni ndikuda kuti nhasi ndabuda mutriples mangwana regaiwo ndipindewo nepabato rangu ndoitiwa saizvozvo nenhengo dzetriples 12 idzo munhu angabva watadza kuti chikronyera chaizvo chaizvo chaari kuita ichi iko nezvi mununa wake Valerius vanda todomuhwa zvaari kuita vane zvavari nekuti vamwe chete hangavashandi vakadaro asi kuti chimuti chinongobvutwa chiwenga akazviona todozviziva
akadiko pastudio 7 apo haiwa hai tinofara hedu tinofara mudhi munotipawo nhau akadambotaurawo nyaya yaziyambo iyoyo ziyambo iyoyoyo ngaanyariwo vanhu ziyambo iyoyo ndiye spokesperson wezeki here anotaura zvinhu zvinoitika kuzeki iye ndadangokwana pese pese so hongudu kunyikidza kukwanisa pese pese pasingaita kutokwaniwo hakuna here munhu anokwanisa kutaura wezeki zviri kuitika kuzeki iye ndiye aniko iyeye haziyambe tinyarewo haziyambe nyaraiwo vanhu indava saka patinozotaura nii midhimu ndinge mabata makotsi zvese makotsi zvese mapurisa zvese munenge makabata munenge muchirambirei apa zvabuda pachena kapa zviri kuoneka kuti iwo wakutaura nyaya izvezeki unozitaurire chizvezeki haziyambe nyaraiwo vanhu ava nyarai vanhu haziyambe
pastudio 7 makadiko hai tinokumorosai nenyuzi dzamunotipa dzinonakidza dzinodai kureva chokwadi hai nangu panyaya yevarume vamuri kutaura mapurisa anonzi akakuvadziwa nemupavhayo kadripakayo toda kuti kwavari varume hamuna kusimba munosimbira masitizendi anenge asina mawiponzi pabasa renyu chairi chairo hamuhwani simba hamuratidzi kuti muri mapurisa kana mukatumwa nezando pamuratidza kuti muri mapurisa nekuti mai muchishungurudza vanhu vasina zvavakatakura dzoka mbavha modzikoniwa dzava kukukurirai ndatenda ndisiwani pabotswana
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook peji yevoa shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu
makaterera kustudio 7 yevoice of america tiri kutepfenyura tiri muwashington dc muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica Vaive mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kumira pamberi pedare muWashington DC nhasi pamhosva yavari kupomerwa yekuda kupidigurira zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2020 apo vakakundwa navaJoe Biden. VaTrump vane imwe mhosva itsva zvekare mudunhu reFlorida uko vari kupomerwa mhosva yekuedza kuviga magwaro ehurumende anofanira kunge akavanzwa kana kuti classified documents. VaTrump vakaziviswa zviri pamutemo nezvemhosva itsva dzavari kupomerwa nemuchuchusi anokosha akadomwa nebazi rezvemutemo muAmerica vaJack Smith nemusi wechipiri. VaTrump vanonzi vane chekuita zvekare nevatsigiri vavo vakapinda nechisimba pamuzinda weCapitol Hill muna musi wa 6 ndira 2021 vachiedza nengo dzedare reparamende kutambira zvakabuda musarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie.
Ndiona senge kuti nyaya iyi yavaTrump inyaya yagara iri kuinvestigatwa kubva pakaitwa maelections makore apfuura ende inyaya yakaiswa pamberi paspecial prosecutor and izvi zvatakuona izvi tingati ndo atingati maresults emainvestigations avo akuiona vaTrump vachiuya pamberi pedare nhasi. And izvi zvatikuona izvi tunhu zvatoona kuti zvanga zvane nguva zvichitaurika nokuda kwokuti ivo vaTrump vari kupomerwa zvekare iyo nyaya yatikaona vanhu vachienda pamberi peCapitol, vanhu vachipwanya Capitol vachida kuita senge vaida kuti maresults kana kuti vaBiden vasapinde muofisi. Saka nhasi ndo zvinhu zvari kuona vaTrump vachinzi mudare vaPNP4 judge.
Tiri kunzwa vaTrump nechikwata chavo vari kuti vaBiden nehurumende yavo vari kushandisa matare kuvashungurudza. Imi munoonawo sei?
Ya, ndona sei kuti ivo vane mvumo yavo yekutaura izvozvo vanenge vachifunga semusungwawo semunhu ari kufila kuti vari kupesekitwawo zvekare. Tinozva kuti vaTrump vane nyaya dzakawanda dzaanga vachipomerwa and iyi inyaya yatingati yakakura kupfuura dzimwe nyaya dzaanga vachipomerwa. Saka ivo semunhuwo ari kuda kuzvizika vanogona kuve vane defense yekuti vari kukanganiswa kuti vakondeste maelections achataona next year. But sezvatinongoona kuti izvi zvavari kupomerwa izvi zvinhu zvakaonekwa nepasi rese. Vanhu vakaonekwa vachienda kuCapitol, takawanzwawo zvekare mashoko avaTrump avaitaura. Avo mashoko aikwanisa kuva achitorwa nevanhu vavaitaurira sekunge vaida kupidigura hurumende yeAmerica. But izvi zvatakuona zvichiitika ndo zvatingati idue process, zvinotaridza kuti imo muAmerica munomu mune yatingati rule of law and institutions ari kushanda ari kuona vaTrump vachienda pamberi pedare. Saka ini ndiona sekuti izvi zviri kuitika zvokuti vaende pamberi pedare zvinotaridza kuti mutemo uri kushanda muAmerica munomu and ivo vaTrump kana vachifungidza kuti vari kupesekitwawo vachawanawo mukana wokutaura zvakadaro pamberi pedare.
Pane zvingadzidzwawo here nehurumende zvakaitawo seZimbabwe nedzimwe dziko Africa kana munyika dzichiri kubudirira kubva panyaya?
Ya, ndona senge zvinhu zvinofanirwa kuchidzidzisa dzimwe nyika because nyaya yemaelections nenyaya yekuchinja kwehurumende zvinhu zvinoenda yatingati pamongo peany democracy. Saka pakaita vanhu vanoda kupidigura hurumende nekuti vanenge vachifila kuti vadyiwa musarudzo vachishandisa mhirizhonga, zvinhu zvinokanganisa makore nemakore ekuvaka atingati mainstitutions agadzirwa. And tinoziva kuti muno muAmerica nyaya yekuvaka mainstitutions yave nenguva yakareba stereki tingati yave naabout 234 years. Zvinova izvo zviri kunzi vaTrump vaida kuzvipidigura nekuda kukonzeresa mhirizhonga yekuda kuita kuti vacurrent president vasapinde muchigaro. Saka ndiona senge kuti izvi zvingave zvichidzidzisawo dzimwe nyika kuti zviri important kuprotecta mainstitutions.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reCitizens Coalition for Change rinoti rakaita misangano nezvikwata zvekunze zvakauya kuzoongorora sarudzo. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.